Hongu wamavarire wakatarisirwa kupinda mudare zuva ranhasi nekuti wakasungwa nezuro musi wechitatu wakatarisirwa kupinda mudare zuva renhasi musi wechina kuHarare Nations Course ndokwatiri kutarisirwa kuti vangangopinda kudare kuti nyaya inzwike.
Vakapomerwa mhosva ipi?
Vari kupomerwa mhosva yekunzi vari kunzi vakakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviite bvonga mupopoto muchirungu. Ndiyo anoti incitement to public violence, yakanyorwa musection 187 yeCriminal Law Codification Reform Act. Uyezve vari kupomerwa kunzi vakaita zvebvonga mupopoto public violence, zvakanyorwa musection 36 yeCriminal Law Codification Reform Act.
Vari kutambira here mhosva yavari kupomerwa iyi?
Vari kuiramba vamavarire, vari kuiramba pavaenda kumapurisa nemagweta avo ana mai Mutetwa, vana Dag Kota Temukoma, Tenderei Bhatasara naDavid Zuri, kwazviramba isu kuti havana kuita mhosva iyoyo.
Ko, pane vamwe vanhu vangani vamuri kumirirawo imimi sesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights uye vari kunzvimbo dzipi?
Tine vanhu vakati wandei, tine vanhu vakati kuti kubhuruwayo, tiri kuziva kuti kune vanhu vanopfuura 45 vamirirwa nemagweta edu ekodzero vakatanga kupinda mudare chipiri. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuro vakakwanisa kubatsirawo vanonzi majuvenile account vana vari pamakore 17 vanga vasumbawo vakakwanisa kubuda. Kune vamwe vakapinda mumatare nezuro vakapiwa mbeu pasina kubhadhara mari, uyezve vamwe vachapinda mangwana kunzwa kuti vana mutongi vati chii. MuHarare zvakare ne 160 wekuepwet vamira pamberi pedare vakamirirwa nevakomana nevasikana vedu vanatinashe mundaura ravana naanarofu Mandwere, Muzvare Nhondokozo, Dube Tachona naKosa Mncube. Tine vamwe futi 10 wekumabhuku vanga vakamirirwa namukoma Mupanga asi mhosva vairamba. Kune vamwe 13 vekuHeathcliff vagara kuHeathcliff vakamirirwa namukoma Mburulakona, mukoma Alec Mchalehama. Kuyewo kune vamwe vakawanda vachiri kunana Masvingo, vamwe vakawanda vachiri kunana Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West Province vati kuti vangangopinda mudare.
Imiwo semagweta timanzwa here kubva kuhurumende kuti sei mauto ariwo ari mugwagwa?
Izvozvozvo hatisataona tsaranguro yakajeka kuti zvakaitirwei uye zviri kuitirwei, zvine chinangwa chei chandachanetsa chii kuti tizowane zvatiri kuita izvi, kuti masoja angori kwese kwese. Zvinhu zvirungotityisawo, zvirungoti kachavadza kuti tadzoka kunguva yehondo here pari zvino.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu semanzwiro amuri kuitawo, hanzi zvakamira sei? Vanhu vakasununguka here kufamba famba?
Vanhu vari kushushikana, vari kungoramba vachifona, vamwe vari kuchema vari kuti akarohwa takakanganisirwa kodzero, vamwe vari kuchemawo nyaya dzanga dziriko madzona dzekuvharwa kwezvana internet izvi, vari kuchema zvisingaiti.